Mutsamba yavo kutriposi, mapurisa ekubhindura ati nzvimbo iri kuda kuitirwa musangano uyu yeBrockdale Fugari Open Space haina zvivakwa kana migwagwa, uye kana pakaita mhirizhonga, mapurisa nevamwe vanopa rubatsiro vanogona kunetseka kusvika panzvimbo iyi. Inokodzera roo dzamapurisa paine nguva kuitira kuti agadzirire kuchengetedza runyararo nevanhu vachapinda panzvimbo iyi. Asi mushandi mukuru mubato iri kumashonaland central uye varivo vange vachironga musangano uyu amai Susan Mawire vaudza Studio 7 kuti kwemasvondo maviri apfuura vange vari kushaya nzvimbo dzekuitira musangano wavo, vachingoudzwa kuti pane vamwe vachange vachishandisa nzvimbo idzi.
Tichinhu chaiitika ndechekuti taatiri kusangana nezvibinga izvi zvokuti waingoti uchiti kuvasvika panzvimbo wotaurwa zvimwe.
Vakapanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri weTriple C vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti bato ravo richaenderera mberi neurongwa hwaro sekuronga kwavo, vachiti vachaenda nezvimbuzi zvekutakura kana kuti mobile toilets.
Isu tiri kuenderera mberi nekugadzirira musangano wedu. Tazvinzwa kuti mapurisa nemareservations taudza maorganizers edu kuti vaende ikoko vavaexplainere kuti nyaya dzekutaura zvemablushing facilities anogadzirwa ka, nekuti ndosaka kwaane mamobile toilets. Ngoko munoziva vanenge vari kumamisha hakuna mugwagwa, nekuti nyika yese hakuna mugwagwa, zvigamba zvegazve.
Vatiwo zviri pachena kuti mapurisa ave kushandiswa nebato riri kutonga reZANU-PF kuita zvematongerwo enyika.
Tinoita kuti maprogramu edu afambe. Mapurisa asi mumajibha eZANU-PF, mapurisa ndeenyika, that fidelity must be to the constitution, not kumapolitical elite enyika.
Asi mutauri weZANU-PF Patrice Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti bato reTriple C rinofanira kutevedza mutemo nekunatsurudza ukama hwaro nemapurisa.
Isu hatinei neukama hwemapurisa neTriple C. Mapurisa ebandiko rehurumende, isu tiri boka remuzvematongerwa rakazvimirira pacharo private right. Saka kana vaine zvavari kushushikana maererano nemabandiko ehurumende, ngavaende vanonatsiridzana ikoko.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mvumo yekuita musangano yezvematongerwo enyika kana kuti marali inopiwa nevakuru vemapurisa mudunhu iroro kana kuti officer commanding district, uye kana mvumo isina kupiwa vanenge vachironga musangano vanofanira kunotaurirana nemukuru wemapurisa.
Pane idzo dzavanenge vachiti hadzina kupiwa mvumo kana kuti hadzina kusangana nepolisi, ndosaka ndoti inini ngavaende vanonyatsogara pasi maregional authority kuitira kuti vanzwisisane kuti chikonzero ndechei, ivovo ngavavanogona nevari kukanganisa.
Svondo rino chete, mapurisa akarambidza Triple C kuita misangano kuchiredzi nezaka, uye kwayakabvumidzwa misangano yaimiswa isati yapera. Kumasvingo, mapurisa abvuma kuti bato rinopikisa iri riite musangano waro panzvimbo iri pedyo neNyajena Primary School, asi achiti nhengo dzeTriple C hadzifaniri kuita maslogan kuita toi toi kumanikidza vanhu kuenda kumusangano uyu kana kutakura vanhu kuvaendesa kumusangano. Izvi zvinoitika apo bato reZANU-PF riri kubvumidzwa kutakura vanhu kuenda kumisangano. Mangwana, bato iri riri kushandisa mabhazi 500 kutakura vanhu kuenda kumusangano mukuru uchaitwa nemutungamiri webato iri, zvakare vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumagunje kudunhu remashonaland west. Mukuru wemedia center vaNS Mzengi vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika zvinoratidza kuti sarudzo hadzisi kuitwa zvakajeka.
Zvinoratidza kuti sarudzo haisi kuitwa pautongo hwejekerera, hapasi kuitwa sarudzo pakasununguka.
Izvi zvatsinirwa nemukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya, avo vati zviri pachena kuti bato reZANU-PF riri kuvhunduka rutsigiro runa vaNelson Chamisa nebato ravo reTriple C.
Saka zvese zvikitirwa vachamisa izvi vanoziva kuti pajekerere pachena nokumira kwakaita upfumi hwenyika nenyaya youmbavha inoitwa nevanhu vahurumende, zvinhu zvana gold mafia, nesteti yeikonomi, kudonha kwaita zvipatara, kudonha kwaita education, kudonha kwesimba mari kwayaita, ZANU pachena pajekerere haikwanisi kunge vachamisa.
Mune imwe nyaya yanga iri kumatare, mutongi wedare reElectoral Court Justice David Mangota nhasi vaisa mutongo wavo parutivi pachikumbiro chenhengo yeZANU-PF vaLovedale Mangwana chekuti vaingove nenguwe zano PF vasebi ya kasuku weren varambizwe kukukiza mosaruzo ye mutungamiri wenyika nekuda kwechikonzero chekuti vange vasiri kugara munyika kwemwedzi gumi nemisere yadarika. Rimwe remagweta vakasuku were vaHarrison Ngomo vaudza Studio 7 kuti kunze kwenyaya iyi pane mumwe womunhu anonzi vaGeorge Masters akaenda kuDare High Court nechikumbiro chimwe chete uye nyaya iyi haisati yanzikwa neDare. Vakatsuku here avo vari kukukwidza vakazvimirira vari kuSouth Africa pari zvino uko vakatizira mushure mekubviswa kwehurumende yevairi mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemauto muna 2017 asi vakambodzoka munyika painzi panyaya dzavaipomerwa kumatare edzimosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.